kuchipinge kwaita nzvimbo dzakati kuti dziri kuwanikwa zvicherwa. Imwe nzvimbo inonzi Rimbi iri kuward 20 kuri kuwanikwa madiamond, kwakawanikwa zvegold. Saka nekudaro tamboita musangano nevagari vekwaRimbi tichiedza kukurukura nyaya yekutoita sei, nekuti pane kambani yeAlrosa yakauya ichiti yaakuda kutanga kuita mining. Alrosa iyi kambani yekuRussia. Saka tirikuona kuti pangangoitika dambudziko rekuti vanhu vanenge vaakubviswa.
Dambudziko iri riri kwaRimbi chete here?
Harisi dambudziko rekwaRimbi chete. Kuward 29 kunonzi kwaMaparadzi tanga tine musangano zvakare nevagari vachichema chema nekuti kune kambani inonzi Dollar Tanzanite iri kumainawo ikoko, inonzi Shellite neIron necopper. Asi zviri kuratidza izvo pachena kuti hapana kunyatsotaurirana. Nharaunda ine zvishoma shoma zvainoziva nekuda kwezvicherwa izvi zvinenge zvichikwanisa kuti vazobviswa. Saka pahukuro dzatiri kuita tiri kuedza kubatsirana kuti tozvifambisa sei, tigari tagadzirira, nekuti mitemo ine chekuita nenyaya dzemining ine zvakawanda zvisati zvanyatsa kuzivikanwa nevagari zvatinenge tichida kuti tibatsirane navo. Tingati pari zvino kambani Alrosa yakambowana mazisabhuku kwaRimbi kuward 21 vachiunza tsamba dzavaiti masabhuku vapindure dzine mibvunzo yakarerekera kunyaya dzeEIA yatinoti Environmental Impact Assessment. Asi tinoti pavaiuya uku vaizviita izvi zvakaita kunge muchihwande.
Kose izvi zviri kuitwa muchihwande semaonero enyu izvo zvichizokanganisa upenyu hwevanhu vakawanda?
Ndinoona sekuti pfungwa dzavo dzanga dziri dzekuti kana vachinge vatora nemadzisabhuku vanokwanisa kuona imwe information yavanoda, asi zvakaita kakuhwanda. Nekuti nyaya dzakadai dzive dziri nyaya dzinotaurwa pachena, hapana nyaya dzekuti zviitwe muchihwande. Vanofanira kudaidza nharaunda dzose vanhu vogara pasi tichibatsirana navo, nekuti nyaya dzemining dzinoda kuti pange paine consultants, nekuti inyaya dzaitika dzikaita matambudziko akawanda muno muZimbabwe. Sekuti tinoziva kuti panga pachiitika mining nyaya yekushiyadzwa ndonyatsoziva vanhu vazhinji. Panotoda kuti nharaunda idzi dzinge dzaakuzivawo zvakaitika kune dzimwe nharaunda, voshandisa idzodzo kuita kuti panenge paakuita nyaya yemaconsultancy kana kupindura mibvunzo ine chekuita neEIA, vanhu vanenge vaakushandisa zvavanoziva zvakamboitika. Saka ndinoona sekuti vakashandisa tsika iyi zvinotifambira zvakanaka.
Asi imi sesangano mataura navo here?
Pari zvino tingati hatitotange tataura navo, asi chatangoita zvisu kutanga taita musangano nevagari vachitipa mandate. Saka madzisabhuku edu enharaunda yekwaRimbi vachitungamirirwa naMutape Edgar Rimbi tagara navo pasi, vakati aiwa imi sePlatform for Youth and Community Development tinoziva basa yenyu magara muchiita, chifambirai mberi muchitibatsira kuti tichinokwanisa kutaura nekambani iyi tave nemandate iri kubva kuvagari. Izvi ndizvo zvatinenge taakuita, tatogadzirira matsamba ekuti tivakumbirire vauye kunharaunda togara navo pasi paine munhu wese tochivabvunza mibvunzo, nekuti izvi zvatika taakuziva kuti madiamond avanoti vakaona kwaRimbi akadzika zvakadii, nekuti tinoziva kuti pane madiamond anonzi alovhi anenge aita musorosoro, poita amwe anoona pasi chaipo chaipo. Kuti kwanisa kuzopindura mibvunzo yavanga vachibvunza yakanyorwa iyi, imwe yacho yakanyorwa nechirungu, kunge taakunyatsoziva kuti ivo pache zvavo mining yada kuita iyi yakamira sei, vane claim here, yakawanda zvakadii, pane zvatofanira kunge taakuziva kuti hurukuro yacho izoenderera mberi.